Vagari vataura nestudio 7 vanoti kanzuri yakakwidza mari yemvura apo mari dzavo dzemihoro dziri shoma uye mvura yacho inouya kwenguva shoma shoma mangwanani oga oga pazuva. Vamwe vaisibhadhara madhora makumi masere pamwedzi vanoti vakutambira mabhiri emari yemvura inosvika chiuru kana zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amaisungana zvarebwanashe vanoti mvura inouya kwemaawa maviri pazuva nokudaro mari yavari kunzi vabhadhara yaienderani nemvura yavari kushandisa.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzawa zvikuru nemabhiri emvura. Mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda $1,200. Izvi zvinobva zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi. Mabhiri aya akakwira asi hapana shanduko pamvura. Mvura inouya kana kuti na 3 o'clock yobva yaenda exactly na 5 o'clock kana to 5 zvokuti ukanonoka kumuka watoishaya. Asi still bhiri rongouya rine 1000 rine 900 hatizi kuti zvinoreva chii. Kanzuronga ione zvokuita zvokuti dai vakati mvura yakwira yobva yawanikwa yoswera iriko tichiishandisa zvingadai zviri nani.
Mumwe womugari wemumusha wekwamajange muzvare alaika time vanotiwo vave kutyira kuvharirwa mvura vatadza kubhadhara panguva iyo vakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairas icho chinorwiswa nemvura yakachena nguva dzose kuita kuti munhu asachibate.
Zvakadaro zvema 1000 hatingazvikwanisi because mari yacho hapana chiro kada kutarisa yegrade 1 yekanzuri yacho naiyoyo haitombohori mari inosvika ipapo inotohora kuma 400 and something. Saka unofungwa kuti izvezvizvi mari yacho tetichiwane. Takasangana nechirwere chiriko ichi checovid toti zvemvura itovharigwa mvura tovharigwa mvura hatiteta toti covid plus korera hatingazvikwanisi isu sevagari hatitozvikwanisi zvachose nokuti hazvizo zvatakatenderana.
Kanzuri yemasvingo inoti yakakwidza mari iyi mushure mekunge bhajeti ravo regore rino rabvumidzwa nehurumende masvondo mashoma apfuura. Meya weguta remasvingo vacolin maboke vanoti vari kutaurana nevagari panyaya iyi kuitira kuti zvinhu zvifambire mativi ose.
Marets ekanzo ichokwadi kuti akakwira nemari dziri kutaugwa nevagari ichokwadi kuti ndo mari dziripo. Zvakaitika mushure mekunge bhajeti raapprovhiwa naminista. Zvakangovoma hazvo kuti bhajeti rakutanga manew figures akutanga kushanda panguva yakaoma yekuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa. Vanhu vazhinji vamwe vanhu vazhinji vemunomu vanorarama nokuzvishandira nokuda kwelockdown. Vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kutambura kuti vakwanise kubhadhara mari idzi. Saka isu pamwe chete nemaresidents associations takagara pasi tikaita hurukuro. Hurukuro dzachona hatisati tapedza kuona kuti tingaita sei kuti vagari vabatsirikane nokuti vawane maservices.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kanzuri inofanira kudzikisa mitero iyi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vahardlife tangai vanoti vanotarisira kuti kanzuri ichadzikisa mitero yemvura iyi sezvo vakaita nhaurirano. Mune imwewo nyaya, kanzuri yedhorobha remasvingo yotosvirana nevatengesi vepamusika wechitima mushure mekutanga chirongwa chekuputsa musika yavanhu inonzi haisi pamutemo. Mumwe anotengesa pamusika wechitima amai Stella Marimbo vanoti vachasara vasina chekuraramisa mhuri dzavo kana chirongwa chelockdown chapera sezvo musikawo wapazwa nemagiredha ekanzuru. Vamaboke vanoti kanzuru iri kutora mukana wenguva ino yakavharwa mabhizimusi nenyaya yecovid-19 kuchenesa nzvimbo dzaitengeserwa nevemusika zvisiri pamutemo. Izvi zviri kuitwa kune mamwe maguta munyika zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti misika isiri pamutemo iparadzwe nguva ino yelockdown. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.